nyaya yesarudzo inyaya ine chekuita nehurumende asiri nyaya zvakare ine chekuita nemapato saka hurumende zvese nemapato vane chekuita maererano nekuti tisvike kusarudzo
asi panga paita kugunun'una zvikuru kubva kumdc yava Washman-Ncube vachitivo zviri kuitwa navatsvangirai navamugabe izvi kumhura sadak nekuti sadak ine vanhu vayagara vachidyidzana navo kare kubva kumapato matatu aya
chandingangokwanisa kutaura ndechekuti muvhuro wapfuura vatsvangirai ndo vakanga totaura kumaprincipals kuti musangano wavo vaiita vaitaura nezvidere maelection waifanira ngo uchisanganisirwa vawashman-Ncube asi vamwe maprincipals akaramba asi zvisinei irori gwara rakataura riri kuratidza kuti vachinamasa navamatinenga havana zvavanokwanisa kuita vasina kutaura nemapato mapato ematongerwo enyika anosanganisirawo bato ravawashman-Ncube vataura kana kuti vakonsalta nemapato esaya vanozodzokera zvakare kumaprincipals kana kuti vatungamiri nemapato panova pamusangano patinotarisira kuti pavakawirana nezuro kuti vawashman-Ncube vanenge varipo saka hongu vawashman-Ncube vanogona kunga vagunun'una nenyaya yakaitika svondo rakapera kuti vakapendwa kumusangano asi vamwe maprincipals maviri akaramba sekutaurwa zvazvo vana vatsvangirai kuti ivo vanga vachiuya kumusangano asi pamaererano negwara rive tichienda kusarudzo tikuona kuti ivo vaNcube nemubato ravo vaine role to play uyezve vachange vachitaurwa navo nekomiti yemaminista iyi.